Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho riri kutorwa nehurumende rekumanikidza vezvitoro kudzikisa mitengo yezvinhu rinogona kutowedzera matambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi. Izvi zvinotevera mashoko akaburiswa nekomisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwemutengi yeConsumer Protection Commission ekuyambira vezvitoro vanonzi havasi kudzikisa mitengo yezvinhu zvinoenderana nekugadzikana kuri kuita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Komisheni iyi yakatiyambira kuti ichatorera vese vanenge vawanikwa vari kune rimwe divi remutemo matanho akaomarara. Komisheni iyi yakazivisa kuti svondo rino ichange ichiongorora kuona kuti mitengo yezvinhu iri kuenderana here nemutengo wedhora remunyika pamusika. Paine tarisiro yekuti vezvitoro vachaderedzawo mitengo yezvinhu kuti ifambirane nemutengo wedhora remunyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvinoshamisa chose kuti Consumer Protection Commission yave kutanga kuratidza kuti ine mazino nhasi, asi kukwira kwemutengo yezvinhu kwanga kuchingoitika nguva yose iyo yakadekara.
Handizivi kuti vaimbovepi vachiona zvichiitika izvozvo. Zvinhu izvi zvokuti mabhizimusi haatereri uremu hwezimbabwen dhora kumusika wehurumende kuauction uko hazvina kutanga nhasi, zvagara zvichingoitika. Mabhizimusi achinge akatonyora exchange rate yavo pamadziro inenge ichionekwa nomunhu wose. Saka ike zvino handizivi kuti mangoromera achazowana bazi iri vanenge vamawana kupi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachipingamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kudzidza kubva mumatambudziko akambokonzerwa zvakare nenyaya yekupindira munyaya dzekutarwa kwemitengo yezvinhu.
Hachizi chinhu chitsva chiri kuitwa ichi. Zvinhu zvakamboitwa zvichayeuka kana tikadzoka kumashure kuna 2007 muna June. Zvakamboitwa zvakare zvekufamba mumakambani vamwe vakambosungwa. Asi chakanaka ndechekuti pange paine kutaurirana, nokuti nyaya yekuita zvechisimba haishandi. Zvotoda kushandisa inonzi muchirungu moral suasion, yekugara pasi kutaurirana kuti vemabhizinisi vaone kukosha kwemaonero anenge achiita hurumende. Uyewo hurumende yacho zvakare yodyawo kuti vebhizinesi vanenge vachitsunga chii kuitira kuti pave newin-win situation.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti zvinonetsa kuti vemabhizimusi vamanikidzwe kuderedza mitengo yezvitengeswa zvavo, vachiti vanenge vakahodha zvinhu izvi dhora remunyika risati rave nesimba.
Handimo zvinongoita nyuwa kuti dei zvadzityira musi iwoyo mari iyoyo, nokuti tadonha dhora. Mari yakatengeswa pamusika yakapera yanga iri inosvika kuma 7,000, 8,000. Saka zvinhu zvenenge wakahodha wakabhadhara mari iyo haugoni kudzikisa mutengo. Mutengo ndoonekwa after 2 weeks zvichienda pedu, mari yatombotengeswa pamusika. Asi zvinhu zvaunotenga unogona kugara nazvo mwedzi wose wakazvitenga nemari yakakwirira. Saka zvinogona kunetsa izvozvo.
Saka zvingagadziriswa sei kuti pave nekugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu pamwe nekuti dhora remunyika rigadzikane?
Ngapave nekutaurirana kuti paitwe social contract. Hurumende, vashandirwi nevashandi vogara pasi vose voita maonera pamwe kugadzira social contract. Ndiyo inogadzira confidence, inogadzira trust pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende yavo.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti matanho mazhinji ari kutorwa nehurumende akanangana nesarudzo chete, kwete kugadzirisa zvinhu kwenguva ndefu inozotevera mushure mesarudzo. Mukupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo reZANU-PF wakaitirwa kumagunje kumashonaland west kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuviga zvinhu pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu nechinangwa chekuti vanhu vapandukire hurumende yavo. Kunze kwekunge hurumende yabvuma kuti Zano Ndega akasiya jira mumasese, vakawanda vanoti upfumi hwenyika ucharamba uchiita sejuzu ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa.